manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvekare manera nhasi uri musi wesvondo kukadzi 11/2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance unoita musangano wawo kumasvingo vanhu vechitungwiza vonyunyuta nokupasirwa dzimba iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi zvichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vekuchitungwiza vanoti vave kufema mushure mekunge matare amisa kanzuru yechitungwiza kuputsa dzimba dzavo. Vagari ava vakabatsirwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Gweta riri kumiririra vamwe vevagari ava vamarufu mandevere vati kanzuro yange yapa vagari kusvika nhasi kuti vabude mudzimba idzi asi dare rakaramba kutambira izvi kuti zvienderere mberi.
Saka tine matlines edu ekuchitungwiza vanga vachifanira kuputsirwa dzimba dzavo mangwana svondo. Vakauya kwatiri ndokubva taenda kudare rekuchitungwiza rekumagistrate court. Tine chikumbiro zvekuti zvekuswa kwedzimba izvi ngazvimbomiswa nekuti bumbiro redu remutemo idzva haribvumidze kuswa kwedzimba pasina chibvumiro chekudare. Izvi takambozviita futi gore ra2014 chitungwiza municipality zvakare yada kupusira vanhu dzimba dare rekuchitungwiza rikati hazvibvumidzwe rekuhai kuti futi zveragara riri kuramba chitaura kuti hazvibvumidzwe kuputsira vanhu dzimba pasina chibvumiro chedare. Saka nezuro mukuru wedare wekuchitungwiza vamapfumo vakamisazve kuputsa kwedzimba dzemuchitungwiza dzevanhu vakaenda kuda.
VaMandevere vati vanoshamiswa zvikuru nemaitiro ekanzuro inoda kuomesera vagari ichishandisa mitemo inotyora bumbiro remutemo yenyika.
Vari kushandisa mutemo uyu wavari kuti wakagadzirwa munana Smith mugore ra1979 ndo mutemo wavari kuda kusevenzesa iwoyo. Havasi kuda kusevenzesa mutemo wataka gadzira hizi vanhu veZimbabwe tose mugore ra 2013 rinomisa kupuswa kweZimbabwe pasina bvumiro yedare. Saka handizivi kuti mutemo wakagadzirwa na Smith wakakosha kudarika here mutemo watakagadzira isu sevanhu veZimbabwe tose takabatana mugore ra 2013.
Momo vagari vane dzimba dziri kuda kuputswa nekanzuro yechitungwiza, amai Nometa Saumani, vati vanoshamiswa zvikuru kuti sei kanzuro ichirega vagari vachivaka kusvika pakumisa dzimba kana nzvimbo yakatorwa zvisiri pamutemo.
Panya yekupwanyirwa, like tezvinezvi tine vana vadiki, vamwe vane ma 1 month, vamwe vakabva zvara maimhanje, ini ndichoni yemwana 3 years. I'm pregnant. Dine operation. Ukanaiwa. Wakutanga kurwara. Plasma properties. Aminga chinei. Neku kutuzo mari kave. Kana kwekuenda right now at tumborina. Wutune ezunezu nungo shimani kizira. Kakurara matatetisna. Wangutu manager kubaka zisi. Takawaka matrizons. It's not fair. Because time yes ya takawaka. At least you can walk and move on. Notice, puti, tell me how like poor kuvaka. Apa iti kana chitera sna mbo chambira marize buti. Was like now chaka mbo badra ma $140 vachitambira marizozo. At least that is not vracha badar. Those same puti wanuova kuti wakudo chipani paka mbo chambira marize.
Mume mugari. Varoisi Kamusati vanga vasingazive kuti vakatengeserwa nzvimbo yekuvaka zvisiri pamutemo. Vakamusati vati vakawana nzvimbo iyi kubva kucooperative inonzi From Glory to Glory.
Ndazvimboshamisika kungona paiswa issue munewspaper yekuti tokutumbudzwa dzimba idzi. Saka pandikangoona atikuiona kana tongova anasira vese tuti. Saka ndazvimboshaya kuti batana ndione kuti ngabatsirwa sei. Chagona finish the road, start passing on. You want the Zungo Zamaga Garebaba, Pari Ligo. Very uncooperative with Pajoina, Satango Padra Bajama, Marzed. You wish it at one of traffic or figures, and the number of Queen, the other number of the Yagat, to the Sango Kuakura Cooperative, Vitiri Ilings in Age, Nay Council. Like usually, we ran. Wana kuchacha na sisi kuchoro kuchimiza na kuti mwe wala kana mwe kuchoro sisi zaidi maafisa ni kuti pei ni pei gara plasumbora ni wuzungu na nafikia pesi na nani kubasa bosi ni kasi mwili ili panzi sisi zawa kifuta kutoka na nani kubasa na mbisi nzi.
Mukuru wechitungwiza Manyame Residents Association va Mavela Skumalo vati vari kushamiswa kuti dzimba dzakavakwa muna 2014 dzavakuda kuputswa muna 2018 zvisinei nekuti kanzuro yakatombobhadharisa vagara vamari yekugadzirisa kuti dzimba dzavo dzive dziri pamutemo mukanzuro iyi.
Ya vana vakatanga kuvaka muna 2013 vamwe 2014. Saka zviri kutotishamisawo isusu kuti sei kanzuro yaanechido chekuda kupunza dzimba idzi izvozvi muna 2018 yambenge yakanyarara pese apa. Saka ndozi mwezikonzero zvakaita kuti timhanye kudare. Nekuti kanzuro yenge iripo ichiona dzimwe dzimba dzacho dziri padyo nemugwagwa pahighway. Pekuti pavanopfuura nguva nenguva nemota dzavo vachidrive. Vanenge vachitoona dzimba idzi. Vagara vakatengeserwa mastands aya nehousing cooperative inonzi Glory to Glory. And vamwe vacho vakazotodaidzwawo nekanzuro yechitungwiza kuti uyai. Nema paper yenyu ti regularize dzimba dzenyu vakanobhadhara ma $143 ainzi ema regularization nema services.
Studio 7 haina kunzwa divi rekanzuro yechitungwiza asi nyaya yekuputswa kwedzimba iyi iri kupinda mudare rekuchitungwiza musi wa 13 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tokuendesai kuna Evans Zininga kwaanotipa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwa zuwa iwa tereliwe Studio 7 ndadzoka zvakare sondo rino nechirongwa cheve chidiki chatino gara tichuya nacho sondo rega rega tichitarisa zviri kuitika munyika yeZimbabwe nekunze mune vechidiki vakasiyana siyana. Taita rombo rakanaka nhasi kuti tabata mumwe wechidiki ari mune zvematongerwe enyika vari mubato reMDC mukoma vanonzi Professor Mapembere. Tichanzwa nhasi vachinyatsotudza mazita avo chaivo chaivo nezvavari kuita nebasa ravari kuita mukufambisa nyaya dzavo. Mukoma, zviri kudii?
Mukoma, zviri kufamba makadizi.
Aiwa,
vanhu,
muoni manje zvabva zvaita zvakanaka. Tinongonzwa kazvichingonzi Professor, Professor. Isu toda manje kuti vatereri vanzwe kuti chairo chairo ndiani repachitupa.
Aya, mukoma repachitupa ndiroro chairo chairo ndinonzi Professor Mapembere.
Handiti maona manje vamwe vanenge vachifunga kuti ndere madunhurirwa hamene pamwe ndere chikoro pamwe ndere zvakawanda wanda zvinotika dai vanhu vanobva vaita sei vaziva kuti zviri kumboenda nekupi. Tinonzwa mukoma muchitepfenyura muchikanda zvamunoita muchishambadza mazwi nemashoko nenzimbo zvii muchidimbu zvamunenge muchiita izvo?
Inini patinenge tichikanda manzi nezvimbo paipa ndinozviti DJ Prof, DJ Professor, ndinenge ndichikanda manzi neinformation kunyanya zvatinenge tichitarisira kuti sebato redu kuinformation department uko kunge vachibudisawo information yakaita seiyoyo. Ndofunga kana mukanzwa zvimwe zvezvinhu zvatinenge tichiita vanhu vari kuzvitambira zvakanyanya kunyanya vanenge vari mumawhatsapp awa ndomandinonyanya kuisa zvandinenge zichiita izvozvo. Information yainge ndichipa vanhu maererano nechirongwa kana kuti neurongwa hunenge huripo pabato redu reMDC.
Saka munee muchitotepfenyura kaine muri nepfenyuro here mukoma?
Mukoma nepfenyuro handisati ndava nayo, chipo chiri mumandiri. Inini ndinoshandisa chizvino zvino zvakaita semalaptop nemaspeakers. Saka ndinenge ndichishandisa malaptop nemaspeakers ndakaisa equalizer palaptop pangu. Saka ndo ndichishandisa izvozvo ndichiita se ndichirekoda pafoni then ndozvipa kumagurupu emawhatsapp kuvanhu.
Saka zvamuri kuita izvi zviri kutambirika here kwese kwese? Nekuti kune vamwe vanopikisanawo nebato renyu ramunotsigirana naro, uyewo mubato renyu imomo mune vanopikisana pikisanawo vari pachavo vega ivavo. Zvinofambidzana sei nebasa renyu ramuri kuita kuti rirambe richiendeka zvakanaka?
Mukoma, zvinoitika ndezvokuti obvious panoitika chinhu pane vanochitambira kune vasingachitambiri. Asi mukuona kwangu inini zvandinoita zvinenge zvinotambirwa nevakawanda. Ndingada kutaurira kuti pane even kana kune bato rezanupiefu vanotomhoya kumainbox kwangu vachiti mukoma Professor, taita birthday redu panapa, saka tinoda kuti mutigadzirirewo chikanhangire kebirthday kekupemberera. Pane nhingi aita birthday kana kuti panapa paita kamutambo katoda kukwezva mayuti akadai, toda kuti mutiitirawo kamwe kaaudio kanongopa information kumayuti. Asi ndichinyanya kusimbisa kunyanya kumusangano wedu weMDC, haiwa ndinopindwa nevanhu vakawanda kumainbox vamwe vachitonditi chipingaika munhepfenyuro Prof, vamwe vachiti mukoma manonoka kupinda munhepfenyuro, pane zviri kuitika. Saka handizorambi hangu ndichiita pese pese kunyanya kuita zvinenge zvandinenge ndakufunga kuti hanhasi ndiri pamudhu iri nani regai nditi sekutaura kunoku ndichangobva mukuita kaaudio kebirthday raonorable vice president vachamisa.
Kuamuna kuti gadzirira nzwisa handidai yanga iripo tatombonzwa hombijani.
Haiwa mukoma, mukazondibata nekutai mukoma, ndinokutumirai
zvandinoita
manje nezvokuti zvandinenge ndarekoda ndochengetedza pasaidi kuitira kuti in future ndozomboti apa ndakadai munoziva kungoitira kuteedza nhoroono.
Aiwa, muchatitumira tigozombokakandawo veruzhinji vanzwewo unyanzvi hwamuri kuita kwamuri ikoko. Zvino tikazvitarisa nerimwe divi totoona kuti hutori humhizhaka hwatoo mamuri uhu, rinogona kutova basa kairi rikatokurumbira zvikatobhadhara pataundi.
do pane chishumiro changu mukoma because nda kutaura kuno kundaka zvitanga ndofinga pane makore matatu adarika ndikambotaura nevakuru vemusangano zvikange zvambonzerega tezvese kuinformation department iko zvinoizvi saka ndiri kuinvesti kwandiri ndokwandinozviitira zvangu saka ndiri kuno kucape town ndokwandinenge ndichizviitira
aiwa ndinokutendai mukoma nguva yedu ndoine majerasi yabva yakwana yatiperera asi tichakutsvagai mune zvimwe zvirongwa tigoramba tichikurukura zvakare tichibetserana nekuonesana vechidiki vachidzidzawo nyika ichinzwawo zvaro zviri kuitika kunze uko nai
ndinotenda mukoma muve nezvakanaka
aiwa nemiwo mova nezuva rakanaka vateereri tinokutendai zvakare svondo rino kuti mange muinesu muchirongwa chatange tichikurukura namukoma profesa mapembere vachititaurira nhau yavo yekutepfenyura yavari kuita vari kuchikoro kwavari vachitsigirana nezvematongerwo enyika tinokutendai nekunge muinesu muchirongwa mugodzoka zvakare svondo rinouya muchirongwa chevechidiki chamunounzirwa svondo rega rega neni Evans Zininga ndinokuonekai nemufaro ndichiti musare zvakanaka.
Mapato anopikisa ari pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance aita musangano kumasvingo nhasi. Mutori wenhau Blessing Zulu ataura navachamisa.
Halo, ngatingoti igaga ba munini zvino zvinovamira mushi. Ora, ndoti vachamisa mukatudzoti musangano wenyu wafamba sei wanhasi uyu?
Musangano wanhasi watifadza zvikuru pakuti vanhu vauya neuwandu hwavo mumamuse stadium. Angari magune marara makuwerere chaiwo kuti vanhu vanzwe riri kubva kuMDC Alliance inotungamirirwa napuresidendi vedu Dr. Richard Morgan Tsvangirai vachinzwa mashoko echenjedzo, mashoko evandudzo, mashoko okunongedza kwatiri kuenda. Asi chafadza ndechekuti zvataurwa nevakuru vese kubva kuna naprofesa Ncube, vana president Biti, vana Guchutu vese, vana Sakwinje vezanundonga nana vamutambara brigadier kusanganisira vetz, anga ari mashoko ekuvandudza kuti gwara redu ratatanga rinotofamba zvakanaka. Vanhu varamba kuenda kubuda mustadium mvura ichinaya, vakati mvura ingatoperera patiri. Tinotoda kunzwa mashoko chete ari kubva kubato reruzhinji kuboka remangwana, nekuti vari kuziva kuti gore rino tiri kutongopinda chete musarudzo izvi tichibudirira nemakwikwi uye nemutsindo mukuru.
Tiri kunzwa kuti mataura kuti nyaya yekunetsana panyaya yeutungamiri ichagadziriswa kuti ndiani anofanobata chigaro sezvo vatsvangirai vari kusimbirwa nemuviri. Zviri kufamba sei pakugadzirisa nyaya?
Iyo inyaya iri pachena. Hakuna musoro unotema usikatsvakirwi mapiritsi kana kurapwa. Saka isati hai kutema kwemusoro hakusi kuparara kwemutumbi, inongova nyaya inogadzirika chete kuti zvinhu zvifambe. Nekuti kumusoro uku kungagona kungokanganisika, bhareta kugara musoro azvire kuti wava musoro, vatungamiriri bhareta chete. Saka isu tiri mabhareta eruzhinji. Naizvozvo kana tikakanganisa musangano pane magadzisirwo audeitwa, ukaona bhareta rokanganisa musoro kungoribvisa musoro haubvi. Saka ndonyaya yatatichitaura kuti pavhiki rinouya tichazama kugadzirisana, zvanza zvinogezana. Ibvi nomupindira gumbo rimwe chete toonesana vanhu kutunga denga hubatirana kune rimwe haritsvanyinda. Ndoshoko ratatichipanana iroro. Saka tapa vimbiso kuvatsigiri, tikupa vimbiso kuvatsigiri nyika yose kuti aiwa musatemwa nemusoro, musabhunduka. Musangano uri kufamba zvakanaka, chitima chiri kufamba zvakanaka, MDC Alliance iri kusimba, yadzika midzi, yachandira nyika yose. Vanhu vari kutsigira mufaro wakawanda, uye chiri kuitika nechekuti patiri kuuya apa zanu iri kutemwa nemusoro, iri kunzwa mutumbu, manyoka awanda, kuri kutya MDC Alliance. Saka zvose izvozvo ndozvati kuti zvinofanira kuti zviite chimbi chimbi mukugadziriswa kwedambudziko ringava rinenge rapinda mumusangano.
Ko ivo maikupe navamudzuri vauya here pamusangano?
Vamudzuri vanga varipo pamusangano vakagara zvikuru vachinzwawo shoko nokukaita zvakanaka. Maikupe atina kuvaona, havasati vamboratidza kuti vangawanikwa mumasangano eAlliance. Saka chinhu chatiri kutovakokera kuti zvinhu zvizhinji zvinoda kuti tionesane kupangana mazano, kurayiranwa, nyeremoto dzinogokedzanwa.
manzwa umwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vachitaura nomutori wedu wenhau Blessing Zulu weStudio 7. Iko zvino tombochienda kunyaya yechitendero apo tichitaura nomutendi vaBernard Banda.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba. Yesu simba rangu.
Ini ndinoita Bernard Banda, ndinogara muHarare, Zimbabwe. Ndiri murume ari married nevana vatatu. Ndakakurira mamugari, ndikazova muHarare nebasa. Uyezve ndinopinda muchurch yeUnited Methodist. Ndiri mumemba akazara kumeisfellowship kana kwedii kuno kwetinoti Wabvuma. Uye zvekare pamusoro pazvo muchurch medu ndinoparidza. Ndiri authorized local preacher muparidzi. Ndinotenderwa kuparidza all over machurch medu. Ndakatanga kuparidza muchurch medu 1996 officially ndidaro. Ndichiri mamutare. Ndatengerwa muZimbabwe muno mese, ndaenda kupata Africa, Botswana and Zambia as well. Paridza ndinoshabikisa zvikuru nechurch kushumira especially kubackground church yaakuita kakudzika paAfrica. Unoziva machurch edu akanga aisapotwa especially nemamissionaries. Eumwe wanhu anotumwa here and then vakuru vechurch yedu vine muchibedu chidaro.
Chamunonyatsofarira mubasa renyu ramunoita iri chii?
Chikuru kuona number one kuwa involved muchurch iri established ine maroots anoenda kubva kunana John Wesley pamakore iri kukura isingati yakura taicelebrate 117 years na 2014 so chinondifadza chikuru kusedza muchurch mangu number one. Number two chinondifadza kuparidza kudai zvikuona upenyu hwevanhu huchishanduka especially vanhu vachiresponda kushumira kwatinenge tichiita zvekuti vanhu vaprasirivisi vachechi vari vega kutora responsibility yekurisa church uye upenyu hwevanhu huchishanduka kupona munhu uchibva kubva mukurasika. Ini noo ndakanga ndakarasikawo ndisiri mutendi ndisiri mukristu ndisatende kuna Jesu asi ndandakaparidzirwawo 1994 ndikatendeukawo. So ndinofara kuonawo munhu tachiitawo zvandakaita kana kuti kuchishona tokudzira bandiko rezvandakaitirwawo nevamuvaonocheza zvandakaonawo zvekare.
Mamwe mabasa amunoita nevamwe vatendi akaita saapi uyezve nguva munoiwana kupi imwi muchishanda rimwe basa?
Takanakira chechi yedu haufaniri kunge uri full time imomo. Kune vafundisi vese vari full time but inini nguva ndinoiona one nekuti ndinozviriritira ndinoitawo mabasa emaoko angu ndega uye ndinoita paside ndega. But kudzoka pamubvunzo matanga kubvunza kuti tinozvifambisa sei tinoshanda sei nevamwe chechi yedu ine vanhu vakawanda inoempower vanhu vakawanda kuti inga ichiita zvakasiyana siyana muchechi. So tinokooparira like kachechi pandinopinda tinevaparidzi vakawanda uye zvekare inini ndirimwe waparidzi but on top of that ine responsibility takapuwa yemumunamato unoitwa pachechi penu unounza vanhu vakasiyana siyana unonzi morning encounter yekuti vanhu masikeni vasati enda kumabasa vanouya for at least tours from 5 to around 7 vachindozvinamatira. So ndinofara kushanda nevamwe nekuti zvinobatsira kukurawo kwangu chionawo chichallengewa nevamwe. But more importantly given environment iri muZimbabwe nekudzongoona kwaikaita zvinhu nguva kazhinji unogona kuiona for instance inini personally nguva ndinoona pakuti ndinorana Bible study yangu ndinoita ndoga zvangu.
Nenyaya yeBible study mungatitaurirawo kuti munoifambisa sei, chii chinoitika pa uyezve munozvita kangani pavhiki?
Bible study yangu ndakaita nga 10 years ago 2008 wari chingori vanhu 4. So idea yangu ndeyekuti ndinoita inini topical Bible study. Ndakaitanga ndaona kuti for me ndakamuga naMwari ndidaro ndakasundwa naMwari kuti ndinzeve dzakadaro. Ndaona gepe randakaona kuti vanhu vazhinji vari kusada tinoti mabhuku kuti anobata bhuku raRomans, anobata bhuku rakatire mubhaibheri achistada chapter by chapter, verse by verse. Pandakaona kuti kind macertain topic azizobatwi tarani seindakazidisa rezvino kajanitandiyani iiezekini zvinotarisa matopic tinotanga topic gore yese tobata certain topic one topic toibata exhaustively zvakaipedza. So ndinorana ndini ndinikati visionary wakaitanga tichiri vatiri almost 4-5 people, izvozvo taakuita 80-100 people anouya generally ma working class vanonga kusvika kumabasa, nekuti tinomita every Monday muHarare muno mumucbd kanonzi kapresbyterian church.
Makambonetseka zvikuru here mukaora mwoyo, uye zvesimba makazorwa naro kupi kuti murambe muchienda mberi muchibatsira munhu anenge auya kwamuri?
Chakanakira chikristu kuzvikuru sei nichida kubatsira munhu zviri based upon ukama hwako namwari, nekunzwisa kuti mwari wane simba rose, ende munhu wese seni ndikaparidza kana kushumira kana kubatsira wanhu obviously tinotiya spiritual banner inoitwa nemunhu wese. Saka number one, unodawo kumbodzoka kumashure woona kuti ndabatsira vanhu nguva yakareba, inini wacho ndaakuda kundobatsirwa, ndopanouya why ndichienda kuchurch mai ndomboendawo kuchurch kwangu ndozwawo mwachikaridzawo, uye ndinanzi kuti matestimony counselors angu vanhu vandinoripota cho ndinoende nichiti mazuva ano zvinhu zvakadai, ini kesi ndinipa ndinoita kuta institution andafesa yaita kakundoomera ebit airipoti kuthem, ndine several wamwari muchurch medu wamasiri muchurch medu as well because tii tinobhiliva in the body of Christ. So zvikadaro ndinochienda kuonawo munhuondipoadva especially vari senior, ino vanhu vandingati vaatoni vanonga chita kuti vane 45 years vachiparidza 30 years vachiparidza, so vane bit of experience aso ndinochizvunza ndobatsirwa then wondinamatirawo zvekare empowerme wondipawo advice kaiva kana yakadai nyaya inobai kana yakadai nyaya inobai, otherwise haungazivi zvose.
Tinotenda mutendi Bernard Banda weUnited Methodist Church muHarare. Tinoimba muchange muine svondo rinouya apo tichikunzirai dzimwe nyaya dzezvechitendero. Mutungamiri wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti vari kuenderera mberi nechirongwa chekukurudzira vechidiki kuti vaende kunovhota kana sarudzo dzatanga, kunyange chirongwa chemop up exercise chakapera svondo rino. VaMaduku vanoti zvakakosha kuti vechidiki vawanikwe vachishandisa kodzero yavo yekuvhota, sezvo varivo vari kutarisana nematambudziko akawanda munyika pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yaitwa na Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 navaMaduku pamusoro penyaya iyi.
Aitwe Platform for Youth Development saka programs idacharamba achienderera, kunyange mop-up exercise yezek yakapera musi wa8. Izvi zvirongwa zvedu zviri kuramba zvichienderera mberi, musi wa15 tinenge tiri kwavheneka, musi wa16 tiri kungaoni, musi wa17 tinenge tiri pachechechedu tiende zvakare kwamutena, musi wa24 tinenge tiri zvekuchipinge, musi wa21 kwatiita road show. Zvirongwa izvi zviri kuzviita kuti tirambe tichikurudzira vechidiki kuti kunyange vaya vakaregista havasi kubva patiri, nekuti vakutaramba tichiziva kuti kunyange vakapedza kuregista vanofanira kurambe vakabatwa kuti vazovhota zvakanaka, uyezve kuti vatizive kuti pane vamwe vakasarira vasina kukwanisa kupariwa nemop-up exercise kana kuti vasina kupariwa neblitz, tiramba tichiti kana taainavo vakati wandei tichavabatsira kuenda navo kunext nearest exercise center. So far zvinhu zviri kufamba zvakanakisisa, netiri kukurudzira vechidiki vese nevamwewo vese vangadai vachii vechidiki kuti hapana umwe mukana uchauya zvekuti muregeste kuvhota, muzovhota nekuti hazvizikani kana kuisa zveva muri kutarisira kuti iye ndiye amuda kuvhotera pamwe achauya.
Zvakakosha sei kuti vechidiki vawanikwe vachienderera mberi muchivadzidzisa kuti vazokwanisa kuwanikwa vachivhota musarudzo ichauya?
Ukatarisa history yeZimbabwe, manumbers evechidiki aina jesa anga ari madiki-diki pane chimwe chinhambo 11% kana 13%, havana kumbopfuura 18%. Asi noziva kuti ramangwana neranhasi kuti rienderere mberi kunge vechidiki vachikwanisa kuoneka vachiparisa, nekuti kana wavhota unokwanisa kuti kune munhu wakavhotera kanzera kana MP kana purezidendi uvabvunzurudze kuti apa zvinofamba sei, uye uvaudze
Abo vange vari mutungamiri wesangano re-Platform for Youth Development vaClaris Maduku vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye vari kuChipinge. Sezvo nguva yedu yapera, tinokuenekai nomufaro, tichazokuonai zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.